Lilalele kuhlelo vikela abantwana vikela ikusasa. Lumbiko luwethulelwe lugatsha olubona ngemisebenzi lenhlalo hleka Zulu leUNICEF. Isekelwa ngemali ye Child Protection Fund phansi komkankaso we Live Well Zimbabwe campaign. Vikela abantwana vikela ikusasa.
Salibonani makadini tinokutambirai muchirongwa chedu zvekare. Patinenge tichikurukura, tichitaura, tichidzidza, tichionesana because mukudzidzawo kuzvinotibetsera kuti tiite a better community, a better country and a better people all together. Mushamarari wenyu, panguva dzese ndinika kumbi. Ndiri kufamba na Leo, ndiri kufamba na Gugu zvekare. Tichienda mberi nechirongwa chedu. Nasi tatsiko zvekare namazvikokota vedu va Mr. Myson Matoa vanobva iko kunonzi ku Farm Orphan Support Trust inonzi iyo FOST. Vamatoa, tinokutenda ini kuti tsika zvekare.
Mayadii mko makuna.
Aiwa, tinodakara. Leo, Gugu, munofara here?
Aiwa, tinofara.
Aiwa, ndirikutenda mese kuti munofara. Kubvunza kwangu sei ndabvunza kuti mese munofara kada kuda kuti ndinzwisise kuti muri sei. Inyaya yekuti chinhu chakakosha kuti tizviwane panguva dzese dzisiri vanhu vanofara tiri vanhu wokuti mweya nenyama zvese zviri pamwe chete.
Yeah, sure.
Nyaya yatinayo nhasi inyaya zhinji kwazvo, inyaya hombe, inyaya hombe. Mese ndofunga munongoiziva nyaya iyi. Inzvimbo dzokuti ani nani wedu anogona nge akambo famba munzira kana kazviwano ari pane nguva yakadaro. Asi muri nhasi ndangoti ndingotanga nekubvunzo Gugu. Gugu, uyaizwa indaba esilayo namhla, indaba yokuthi ukuphila ule stress, anxiety and depression uzwisisani nxa kukhulunywa ngendaba le ethile?
Uyazi nxa kukhulunywa ngendaba le ikhumbi mina ngizwisisa ukuthi nxapha ku-anxiety sibamba ukuthi yikuzihlukuluza engqondweni kumbe ukufunisisa ukuthi olunye ulutho lwenzakale ngendlela le oyabe ukhangele ngayo. Sikhange lapho ku-depression ukuthi i-depression vele ukuthi yikuzwa nje umoya wakho uphansi okungafuni ukwenza lutho. Ebantwaneni abangamankazana ungathi uyazitshaya ngesilungu sithi ungubungani umudi, yikho ukuzwisisa kwami nxa sibamba leyo ndaba.
Hayi, ungathi uhlale phezu kwendaba.
Yeah.
Gugu, mega murungwa munzi wa Gugu ari kungotsanangura kuti zvinoita nekubatikana kwepfungwa pamweya nezvinongonetsawo zvakadai kudaro. Asi handingazopedzeka nekuti ka tina Leona achatipo mashoko maviri matatu tisati taendesa kuna mazvikokota vedu va Mr. Matoa kuti vanyatsoti ijekesera vatuonese vatipo dzao pfungwa kuti zvinenge zvichirehwei panenge pachitaugwa nezvei kuyape kukurunywa ngari nxa kukurunywa kuti umuntu uphila ngestress, anxiety and depression. Leo, ndoisiyo kwauri?
But I mean, pamwenye stress ndo ndinganzwisisa. I mean, imwe yacho matenze anze
anxiety.
Nei, imwe yacho
depression.
Ndinatsoziva kuti chifambisika sei pa. Maybe stress. Stress maybe kungonetsekawo. Like kungova munhu ari kunetseka.
Ora, kunetsekana.
Yeah, kungonetseka.
Asi panotenza kuti depression watadza kunyatsopa.
Ritori atenge jagoni.
Ratori jagoni. Asisini. Ndosaka taunza mazvikokota vedu. Vamatoa, nyaya mungoinzwa. Mashoko aita mahombe vaunotaugwa anxiety, depression kwanza dzazowanda jagon. Tibetserei Vamatoa, panenge pachitaugwa nezvii?
Nyaya inonetsa. Ndiri kuziva kuti tingada kutora nguva tichida kutaura kuti stress chii, depression chii. Asi zvakakosha zvakare kuti tizive kuti stress inombotanga papi, zvichizopindira papi, ana anxiety ozopindira papi, ana depression opindira papi. Chatoda kunzwisisa, chatoda kuti tsana kuti chekuti stress mukana unenge washaikwa nemunhu kugona kuita chimwe chinhu. Nemaitiro ake nemafungiro ake zvinokonzera zvamukanganisa mupfungwa. Zvinomukanganisa mupfungwa nemunyama pamwe chete. Nokuti ndokupa example yekuti very simple example yekuti kana munhu achiziva kuti anofanira kubhadhara school fees yemwana, obva ashaya school fees yacho, obva ashaya mamwe maitiro ekuti angawanese imari, zvinomuita kuti ave stressed. Ndokutanga kwake ikoko, nokuti paita gap rekuti ine ndinogona here kuzvipedzera nyaya yangu kana kuti handichakwanisi. Zvinenge zvaitika event inokupa imwe nyaya, asi kuita gap zvakare kuti kwewe ability yako inokubatsira here kuti ugone kusolva problem yaunenge wasangana nayo. Kana watadza kudaro, kureva kuti unenge wapinda mustress. And nyaya dzeanxiety dzinoenderana zvakare nespray. Ingori mafeelingswo zvakare anoenderana yekuti kana wastressed unenge usikagadzikane zvakanaka, unenge wane munhu waakushushika mupfungwa nemunyama, hauchazviteereri pachako iwe, hauchateereri kana kuona vamwe vanhu vanenge vakakutenderedza nokuti unenge une zvakawanda zvinenge zviri mupfungwa mako. Kana zvazoramba zvichienderera mberi, zvazodzama-dzama, unobva watopinda munonzi mudepression. Apa manje unenge wakutoratidza manje nemaitiro ako, nematauriro ako, atinoti isusu mabehavioral science anenge akuonekwa, maphysical science akuonekwa zvakare, neglect waakuramba usisachengetedze even nharaunda yauri. Kana kuzvichengetedza iwewe chipa chako munhu, unototadza kuzvichengetedza, unenge wapinda manje matinenge taakuti wapinda mudepression, mudu swing dzako dzinenge dzanyanya dzakakutenderedza.
Iri nyaya inorwadza, iri nyaya inobata. Mubvunzo wangu, kuvana ava vanhuwo here vanokwanisa kunge vachibatwa nestress neanxiety nedepression, kana kuti zviri kuvanhu vakuru chete? Tiri kuda kuti tidzee, tiri kuda kuti nzwisise ipapo. Nekuti pamwe tiri kutongotaura nyaya pamwe ndedze vakuru chete, vana havatori right.
Chandoda kuti ndimunzwise mukoma kumudzi kuti mwana anostresseka even achiri mudumbu mamai vake. Nokuti dzimwe stress dzinokonzerwa nesu ana baba namai, tisingagoni kuchengetedza kudanana nerudo, tisingagoni kupanana rudo pakati pamai nababa. Ndikada kudzokera zvakare kumashure, totogona kutotanga kubata nyaya yemukoma nemusikana vachiri kutodanana, kuti ndopazvinotangira ipapo. Mwana anenge ari mudumbu anoaffectwa nezvinenge zvichiitwa namai vake nababa vake. Kurovana kwavanenge vachiita mudzimba, kunyimana chikafu kwavanenge vachiita, nekusachengetana zvakanaka zvinokonzera kuti mwana ari mudumbumo aaffectwo zvakare nestress. Ende vamwe vana vanotobarwa havanitori nestress. Saka tinofanira kutozvinzwisisa zvokuti nemamwe maitiro atinozoita isu vana vabarwa. For example, vana mai vanomboregerera vana vachichema vachimbowacha parutivi, mwana achichema kusvika anyarara, mwana anotostresseka ipapo. Ende iyo tinoitiwanzoiti toxic stress, because mwana anenge anzwa nekuchema apererwa zvino ambomirira mukaka akaushaya kusvika mai vaita se vazomupa, asi mwana anenge atostressed kudara. Saka vana vadiki vanostresswa zvakare. Tine maissue yemaemergency, COVID for example. Tanga tine COVID yakapfuura, kuti mani mandanga tine cyclone Idai, vana vakawanda vakaona zvakawandisisa mupenyu hwavo. Zvakaita kuti vave stressed, vanga vasaende kuchikoro, vanga vasatambe sevana, vanga vakugara vari mudzimba mune mitemo mimwe yanga vasinganzwisise kubva kune vabereki, vanga vachinyimwa zvikafu, panga ari kuchikoro pamwe aidya neshamwari dzake aswera ari kumba, hapana chaachawana. Zvese izvozvo zvinoita kuti vanhu vaite sevana varambe vachipinda mustress. Saka zvinhu zvakaita sana COVID, zvana cyclone, zvinhu zvinounza zvakare stress yakanyanya, kwete kuvana chete, asi even kumurize dzakawanda muZimbabwe.
Aiwa, pakanaka. Murungu oramba muchitibetsera kuti tinzwisise kuti stress zviro kwazvo ka haigume nemubereki, ine chero ani zvake. Mwana mudiki, mwana mucheche, mwana asati abagwa, wese munhu anokwanisa kuwanika kuzwana ari mustress, muanxiety kana mudepression iyoyo. Mubvunzo muhombe wandiroda kunzwisisa ende wandiroda kubvunza kwamuri, vanhu vangawane rubetsero kupi pavanenge vari panguva yokuti vari stress, vari anxious? Ndizvo ndofunga ndoo zita rachona, anxious kana kuti vari depressed. Vanhu vanobetsereka sei uyezve vanowana ndekupi? Tibetserei.
Chinoitika mukoma kumhuri chekuti vanhu vane rubatsiro rwavanogara vanavo. vanaro asi vanenge vasingarushandise. Dino munhu kana ari stressed, chinhu chekutanga chaunofanana kuita kutaura nemumwe munhu ari pedyo newe. Ukataura naurwa yako chiri kukustressa chii, unogona kushama uchiwana rubatsiro pedyo pedyo pavanenge uri usina kutombopedza kana mari, usina kupedza kana nguva. Saka ngatifundei kubuda pachena, ngatifundei kutaura zvinotinetsa. Tinogona tiri vana, tinogona tiri vanhu vakuru, ngatiedzei kutaura nevanhu vatinotrusta, vanhu vatinoziva kuti ndikamutaurira nhaurwa yangu anoichengetedza, anogona kuwana zvokuita nezvayo. Ndo zvakakosha izvozvo. Asi tine maorganization nemamipanda yehurumende inotibatsira kuti tigone kutaura nezvestress. Tine zvipatara zviri pedyo nesu, ngatiendei kuzvipatara. Tine zvikoro, tine machechi, mapasta varipo vanotibatsira. Saka vanhu vanofanira kupinda mukaucha yekutaura zvinenge zvichivanetsa, pane kuti vazvimbunyikidze mumwoyo mavo kusvika zvaputika. Nekuti kana zvazoputika zvinenge zvinozonetsa zvinokugadziridza. Saka nguva yekugadziridza tinayo yakanyanya, yekuti tinofanira kuatiri vanhu vanogona kutaura nevamwe tichishare matambudziko atinenge tichisangana nawo.
Right.
Wanga uri mufaro, wanga kuri kudzidza. Naiwayo ndinoti sarai zvakanaka, ndisare kuhle. Goodbye.
Siyalibonga ngokulalela kuhlelo Vikela Abantwana, Vikela Ikusasa. Lumbiko liwethulelwe lugatsha olubona ngemisebenzi lenhlalonhle kaZulu le-UNICEF, isekelwa ngemali ye-Child Protection Fund phansi komkankaso we-Live Zimbabwe campaign. Asihlanganeni njalo.